Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera nhasi uri mutswe muvhuro chikunguru 17 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo yechiundu rabai election yosimudza mutauro zvichitevera kuvhota kwevanhu vakawanda vanonzi vaishandisa zita rimwe chete. Madzimai ekumashanaland west owana cheuviri kuburikidza nekutengesa sadza kuvatyairi vemarori anenge aenda nechibage kugrand marketing board iri kulions den. Zimbabwe inokundwa 1-0 nenamibia makwikwi eafrica nations championship. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinokurudzira sarudzo dzakachena munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti pane zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuitira kuti vanhu vave nechivimbo nezvinobuda musarudzo dzemunyika. Izvo zvinotevera sarudzo yekutsvaga miriri wechiundura mudare reparamende iyo yakaitwa nemugovera. Sarudzo iyi yakaona bato rezanupf richikunda. ZESNI inoti yakaona kuti paishandiswa magwaro evavhoti maviri uye vanhu vakanga vasina kuwaniswa dzidziso izere pamusoro pesarudzo idzi. Sangano iri rinoti rakaonawo zvakare kuti paive nevanhu vane mazita akafanana vakazvarwa zuva rimwe chete uye panzvimbo imwe chete asi vozongosiyana nhamba dzezvitupa chete. VaBrown and Love vezanupf vakaona mavhoti 9426 vachiteverwa navatakudzwa guzete veNCA avakawana mavhoti 445. VaBrighton Mujiti veFreeism Congress vakawana mavhoti 145 kuchitiwo vaWebster Zulu vePDZ vachiwana mavhoti 118. Sachigaro weZesne vaAndrew Makoni vanoti zviitiko zvakadai zvinoita kuti vanhu vasave nechivimbo neZEC. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
SezESNI muongorori yatakaita takaona kuti izvo ZEC ichiri kushandisa mavoters roll maviri rokutanga ratakashandiswa pamaelections e2013 uyezve nesupplementary voters roll rinova rine vanhu vakazoregista after maelections e2013. Ongorori yedu iri kuratidza kuti mashandisirwo emavoters roll ari maviri akadai ari kukanganisa mafambirwo esarudzo nokuti tiri kuona kuti mune vanhu vane mazita ari kuapiya kumarozi aya ari maviri. Tiri kuona vamwe vanhu vane mazita akafanana kana vatu vane madate of birth akafanana nenhamba dzechitu dzakafanana zvinova zvinoita kuti tifungidzire kuti vamwe vanhu vanogona kunge vachivhota ruviri. Saka takaona kuti izvi hazvina kunaka, zvinoita kuti tisave neconfidence nemaelections atinenge tichiita munyika.
Ko, panyaya yedzidziso makaona here vanhu kuti vanga vaine ruzivo nezvaitora nzvimbo?
Pedu tinoratidza zvakare kuti vazhinji vakanga vasina ruzivo nezvakanga zviri kuitika. Pane vaida kuvhota vakanga vasingazive kuti vari kuvhotera nzvimbo dzipi. Zvinova zvinoratidza kuti veZEC havana kunge vakatora nguva yakakwana yekushambadza election yanga iri kuitwa iyo kuti vanhu vanyatsozivisisa kuti pavanovhotera chaipo ndepapi.
Zvii zvamuri kukurudzira kuZimbabwe Electoral Commission kuitira musarudzo dzinozotevera?
Chokutanga chatinokurudzira ndechekuti mavhoters roll maviri ari kushandiswa anofanira kusendekwa kudivi poungwa vhota itsva iyo ichange ichishandiswa pama elections ari kutevera. Tatinokurudzira kuti zeki ishande nechimbi chimbi kuti voters iroro ringe riripo. Poitawo voter education nekuti mumwe nomumwe arikuda kuvhota azive kuti apa ndopandichavhota. Tinokurudzirawo zvakare kuti tsika irikuitwa nemapolitical parties yekuti vanoita mavote buying activities pedyo nepamapolling stations itsika inofanira kuti ipere.
Avanga vari sachigaro vezesineva Andrew Makoni vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuzeki pamusoro pezvinyunyuto izvi. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat razivisa nhati kunasi kuti inflation yadzika kusvika pa 0.31% kubva pa 0.75%. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti kugadzirisa nyaya yeupfumi kana zvinhu zvakadai kuchanetsa. Nemusi wechitatu pamusangano wezvemabhizimusi wakarongwa neInvest of Zimbabwe, Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakati vanoda kuti inflation ikwire kusvika kana pazvikamu zvinomwe kubva muzana kuitira kuti upfumi hwenyika hutange kushanda zvakanaka. IMF yainge yamboti inoona inflation yeZimbabwe ichisvika pazvikamu zvinomwe kubva muzana muna zviita. Kana inflation ikanyanya kuderera sezviri kuitika muZimbabwe, inoguma yave deflation. Izvo zvinoreva kuti mitengo yezvinhu inenge yanyanyisa kudzika zvichikonzerwa nekushaikwa kwemabasa, zvinokonzerwa neupfumi hwenyika hunenge hwaenda kumawere. Mukuziya mamiriro akaita zvinhu, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Professor Chitambara avayambira kuti upfumi hwenyika wananga kumawere.
I think zvinotirakidza zvinhu zviviri. Chekutanga, aggregate demand economy ichakaderera zvakanyanya nekuti inflation kazhinji inomezhawo zvakare kuwandudzika kweekonomi, inomezha yatingati health count soundness yeekonomi. Saka makaona inflation iri kudhuza nana 0% uko, zviri kuratidza kuti miekonomi hamuna aggregate demand. Inde hamusina aggregate demand, zviri kungoreva kuti number one mareal incomes yevanhu, mari ine vanhu muhomwe inenge yakadzikira zvakanyanya. Zviri kuratidzawo zvakare kuti production miekonomi yakaderera zvinonyanya kukonzereswa nedambudziko redeindustrialization iri kuitika, uyewo deindustrialization iri kukonzeresa nyaya yeinformalization. Saka maincomes evanhu ari pasi pasi zvakanyanyisisa, uye makambani ari kuvhara, nyaya yeproduction iri pasi. Chechipiri zviri kuita bilai nyaya yehigh cost of living iri muZimbabwe. Tiri kuti inflation yakaderera asi makaonawo kuti cost of living muZimbabwe iri pamusoro zvakanyanyisisa. Makaenzanisa mitengo yezvinhu muZimbabwe nekune dzimwe nyika, kunana Zambia, wana Botswana nana South Africa, munotoona kutoti mitengo yezvinhu muZimbabwe uri pamusoro soro. Makaona mutengo wechingwa, for example, chingwa chemuZimbabwe chinodhura pane chingwa chekuSouth Africa na chingwa chekuZambia. Cost of living muZimbabwe iri pamusoro soro even though inflation yedu iri pasi. Saka pane ka paradox ipapo pakuti inflation iri pasi but the cost of living iri pamusoro.
IMF yakati iyo inflation inogona kusvika pazvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 7% mukupera kwegore. Zvinokwanisika here zvine zvatiri kuona izvinezvi?
Zvinogona kukwanisika, zvinogona kusakwanisika. Chambe chinyanya kudriva inflation inyaya ye mamultiple pricing regime yanga yaunzwa nekuparwa kwakaitwa mabond notes. Patori nemadifferent price levels anenge achichargwa whether uri kushandisa cash, uye effect yekuti value yebond note nevalue yeUS dollars market zvakatosiyana. Saizvo zvachidrivewo zvakare inflation.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vachitaura parunare na Blessing Zulu Studio 7. Mamwe madzimai ekulions den pedyo nechinoyi vanoti vave kurarama nekutengesa sadza kuvarimi nevatyairi vedzimotokari dzinenge dzaenda kuzotengesa chibage paGrain Marketing Board iriko. Asa Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vanhu vari kuuya kuzotengesa chibage pamadepot eGMB vari kupedza mazuva akawanda sezvo paine mitsetse yakakura iyo iri kutora nguva nekuda kwekutariswa kwechibage kuti unyoro hwacho hunobvumirwa kuiswa mudura here kana kuti kwete. Nokuda kwedambudziko rekuti vanhu vave kupedza mazuva vari mumitsetse, mamwe madzimai emulions den vakafunga zano rekutengesa zvekudya kuvanhu ava. Madzimai aya anoti zvekudya zviri kumhanyirwa nevanhu vakawanda ipo tugadzike mangwanani nesadza nguva dzemasikati nemanheru. Amai Doreen Mpepereki vanogara mumusha weLions Den mumwe wevanhu vari kuita bhizinisi rekubika sadza. Amai Mpepereki vanoti vakafunga zvekutengesa sadza nekuda kwemukana wainge wavapo paGMB. Amai Mpepereki vanoti vanouya nesadza nekuti vachairi vedzimotokari havakwanise kuenda kurukisheni kunodya sezvo vanenge vachiswededza motokari mumutsetse wekupinda muGMB.
Kuti tinoda sadza rinenge remaadvantage sezvo havakwanise kuenda mumakantins chaiwo chaiwo bhozi vanenge vaida kuswededza chii marori avo anoona kuti vatoya votodya atomhaya anoswededza chii rori rake tasitimwewo netumabhara twedu tinenge tivatengeserewo sadza chidaro chidaro.
Amai Mpepereki vanoti vanowana profiti yemadhora 10 pazuva.
Hai shoma, tinongwana tumapoto twedu pamwe tinongwana mumatezelanzanzi.
Mumwe anotengesa zvekudya ndi amai Mary Mukarati, avo vanoti vachairi vanotenga sadza nguva dzose nokudaro vari kuwana mari iri kuvararamisa.
Vamwe madhiraivha vanorufarira makuseni, vamwe masikatano, vamwe manheru. Asi kana kune wedha kune wedha yei kuchitonhora vanenge vachifarira tii nokuti makuseni seni vanenge vachitoda iri tii.
Amai Mukarati vanoti vave nedambudziko rekanzuro iyo yave kuuya ichida mari dzemitero nezveutsanana. Amai Mukarati vanoti zvakaoma kuti vabhadhare mari kukanzuro ivo vachishanda kwemwedzi mitatu chete pagore.
Kuramba tiri panapa patoshupa kutengesera pacho unoti kanzuro iri kutitanda iri inenge ichida mari veheoti vanenge vachida mamedical aid. Saka nguva yacho yatiri kuti tikwanise kuwana mari yekutora medical aid ndofunga chibage chichangota ndofunga 2 months kana kuti month yasara, saka hatikwanisi kuwana mari yekutora mamedical aid.
Madzimai anobika aya anoti vanoshuvira kuti dai vawana munhu anovakweretesa mari yekuti vatenge nyama yakawanda sezvo vanhu vari kutenga sadza vari kuwanda. Zvichakadaro munyori mubazi rezvekurima vaRingson Chitsiko vanomudambudziko remitsetse yemotokari dziri kuuya nechibage haripere nekuda kwekusarongeka kwevashandi veGMB.
Kojenseni haichamiri taramba yakadai, saka ichokwadi kuti tine challenge pano, kwete palayo denchete kutoona kuti ichallenge yakatarisana nenyika.
Nekuda kwedambudziko rekunonoka kupinda kwechibage kumadepot kwave munyika, GMB inonzi yakapinza basa vechidiki veZANU-PF vainge vabva kuzvidzidzo zvevechidiki munyika kana kuti National Service uye vave kushanda nemanheru. Ndakamirira Studio 7 muLions Den, ndine Ata Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika muCameroon razivisa nhasi kuti mauto 34 haasi kuzivikanwa kwaari zvichitevera kunyura kwengarava yavo kumaombekombe kwenyika iyi apo yanga ichiendesa chikafu kuchitsuwa cheBakasi. Mauto matatu kubva mauto 34 ndiwo akakwaniswa kununurwa mushure mekunge chikepe chavo chinonzi Le Mundenda chanyura kumaombe kombe kwedhemrusha nenguva dzenhanhatu mangwana nemusi wesvondo. European Union neBritain vatanga hurukuro dzakadzama dzekutanga pakupatsanurana kwavo matiyu ose achiti yave nguva zvino yekuti vaende mberi nehurukuro nechimbi-chimbi. Vachitaura nevatori venhau nhasi pamuzinda weEuropean Union uri paBelaymont, pakutanga kwehurukuro dzekurambana kwavo dzemazuva mana, huri kuotara zvekutyidzana nedzimwe nyika muBritain vaDavid Davis vati zvakakosha zvikuru kuti hurukuro dzavo dzave kuratidza michero. Apo upfumi hwenyika huri kuramba uchienda kumawere, madzimai akawanda anoti ari kunetseka zvikuru kuti aronge mhuri dzavo zvakanaka nepamusana pekutadza kuwana mari inodiwa. Mashoko aya akabuda nguva pfupi yapfuura apo madzimai akaungana muHarare pasi pechirongwa cheUnited Nations Population Fund yakabatana nehurumende. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai aibva kumativi akasiyana-siyana akaungana muAfrica Unity Square svondo rapera, uko kwaipiwa pachena zveutano zvakaita sekuronga mhuri, kuongororwa ropa pamwe nekutariswa gomarara rechibereko. Mumwe wemadzimai akawana rubatsiro rwekuronga mhuri pachena ndiamai Grace Maketo vanogara kubudiriro. Amai Maketo vanoti kunyange zvazvo vava nenguva vachidawo chirongwa chekuronga mhuri chinopedza makore cheJadele, vanga vasingakwanisi sezvo makliniki ari pedyo navo mumusha webudiriro achibhadharisa mari yekuisa Jadele. Amai Maketo vanoti zvirongwa zvepachena zvinoitwa neUNFPA nemamwe masangano zvinobatsira madzimai akawanda.
Ndoona vanhu vazhinji panyaya dzemari apa tongouyawo sezvizvi, kana vangouyawo vakati family planning mahara tongouya, nokuti mari yacho nyochishayiwa yekuti uende kunoiswa nokuzobviswa kwaisa, nokutiona kuti zviri nyore kuya pana vauyawo vanhu vakaita seivava, toona kuti zviri nyore kazhinji kacho.
Jadhele ikaiswa inogona kudzivirira kuti mudzimai asabate nhumbu kwemakore anosvika mashanu. Mumwe wemadzimai vaiiswa imwe nzira yekuronga mhuri yeintrauterine contraceptive device ichizivikanwa nokunzi loop. Amai Chidomadziya vanoti madzimai mazhinji ari kukundikana kuwana mari dzokuronga mhuri nenzira dzinopedza nguva ndefu.
Maservices efamily planning especially pajadheu apa nemaloop vanhu havambozvi afforded, nokuti kuenda kumahospital kana kuti kuclinic vari kubhadharisa. Ukanoti uri kuiswa jadheu vari kuti $15 ezvinezvi mari vanhu havasi kumboiwana. Saka $15 yacho haitowaniki, unozoona kuti vanhu vanenge vangodi vava kungogara, nekuti pamwe vanenge vasinga mapirisi anenge asingavaitire ngekere jepo racho futi pamwe nenge tisingamiitire. Saka anenge achida zvinhu zviri zvine nguva yakareba asina mboenda kunodi kunobayiwa kana kuita chimwe chinhu. Saka aiswa futi jadheu rachona, kana awana $15 yacho kuti aiswe jadheu rachona, onzi $20 kubviswa. Moona futi kuti hazvidi mari yacho futi munhu anenge asina $20 yachona iyoyo kuti anobviswa futi. Saka unoguma munhu angogara futi naicho chiri murwoko, apa kune makensa ariko hauzozivi kuti ndikagara nacho chichaexpire chichazokonzera chii.
Mumwe wemadzimai akabva kuruwa, amai Linet Kwashi, vanoshandisa mapiritsi pakuronga mhuri nekuti ane mutengo uri nani pane dzimwe nzira. Asi chido chavo ndechekushandisa urongwa hwavasingatori nguva nenguva, sezvo pamapiritsi ari nyore kukanganwa kuamwa.
Maservices efamily planning ari nyore kuwana, asi vamwana vakwanisa maafoda, nekuti kumwe kune dzimwe nzvimbo anenge achidhura like kuruwa kuclinic anenge achiita $15. Saka umwana anenge asingazokwanisi kuafoda kuti vanoiswa. Mbamazina nhongwa kungozvarazvara nekuti kuti vanoiswa pamwe mapiritsi anenge achivaramba ngwanwa achikanganwa kuti vanoiswa jadheu zvine zvichidhura havazokwanisi.
Mumwe mudzimai wechidiki akada kuzivikanwa nezita rekuti Ruvarashe anoti shuviro yake ndeyekuti nyaya dzekuronga mhuri dziitwe pachena. Ruvarashe anoti madzimai mazhinji anorarama nemabasa emaoko ayo asingavapi mari yakawanda.
I think hangu semukadzi wechidiki mafamily planning methods anofanira kuwanikwa pachena kune munhu wese wemukadzi muzimbabwe because most of vakadzi vari muno muzimbabwe havashandi vazhinji vacho vamwe vacho vanoita mabasa emaoko but income yavo ishoma
kuiswa jadele kunoda gumire madhora mumwe mushandi wekuzimbabwe national family planning council vadenis mulambo vanobvumawo kuti nekuoma kweupenyu vamwe vanhukadzi vanotadza kushandisa nzira dzavanoda dzekuronga mhuri
sometimes because of economy nyange nyaya kuti ufume unaomera zvakanaka pane dadamudziko kuti pane anozi mafees anochajwa mari inochajwa kuti upuwe sevhisi yakati panodiwa $25 $5 imari shoma but imari isingagoni kuonekwa nemunhubhizinesi
pamusoro pejadhele neloop dzimwe nzira dzekudzivirira pamuviri kwenguva yakareba iimplanon inogona kuita makore matatu nedepo provera inoita mwedzi mitatu nzira dzekudzivirira pamuviri dzinoda kushandiswa zuva nezuva dzinosanganisira mapiritsi nemakondomu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.
Vechidiki vekuZimbabwe vanobva kuzvikoro zvakasiyana siyana vari mumakwikwi eFirst Global 2017 Challenge ari kuitirwa muWashington DC. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Chikwata cheTeam Zimbabwe nhasi chabuda zvakanaka pane mimwe yemakwikwi achichange chichiita muzuva ranhasi achazopera mangwana pachazozikanwa kuti ndeipi nyika yakunda. Amai Aretha Mare, mumwe wevaviri vari kuchengetedza vadzidzi ava, anotaura nezvaitika nhasi.
Vashangobva mukutamba mechavo yekutanga ndi tiri kufara zvakanyanyisa nekuti vanyatsoratidza kugona kwavo zvanga zvichitarisirwa mumechi zvekuti vanokore mabhora akamirira mvura yakachena vanomakanda maanochengetedzwa zvese nekuti robhoti ringe richikwanisa kunge richimira riri rega zvese izvozvo vazvikwanisa vakatwa zvakanaka tafara chaizvo kupera kwezuva ramangwana nopatinenge takuziva kuti taita zvingani zvipotswa kuti tahwina here kana zvakamira sei gemu yakagadzirwa ndeyekuti tine dambudziko riri common kunyika dzese rekuti vanhu vangu vachiwana mvura yakachena saka tatigadzira robhoti rinokwanisa kupatsanura mvura yakachena neyakasviba richiratidza unyanzvi hwatinoti hweengineering
vachitaura pakuvhurwa zviri pamutemo kwemakwikwi aya nezuro vechidiki ava vakati vari kufara nekusimudza mureza wenyika pamakwikwi ayo ari kupindwa nenyika dzepasi rose vachitaurawo pakuvhurwa kwemakwikwi aya akatangwa gore rino mutungamiri wesangano reFirst Global vaJoe Sestak vakati ishuwiro yavo kuti makwikwi aya aitwe gore negore munzvimbo dzakasiyana siyana kuitira kuti vechidiki varambe vachifarira zvidzidzo science ne technology kuitira kuti remangwana ravo rive rakanaka. Zimbabwe ine vadzidzi vasere nevari kuvachengetedza vaviri. Makwikwi aya anopindwa nevadzidzi vanoita zvidzidzo zvescience, technology, mathematics neengineering. Mumwe mudzidzi Gamuchirai nechitima anoti zvakakosha kuti vanasikana vechidiki vazive kuti vanokwanisa kuita zvidzidzo zvescience ne technology kwete kuchikira kure.
Zvinoita zvakakomana chete but you find kuti vasikana vanokwanisa kuita the same thing since we all got the same brains anyway saka we can do this.
Mukomana wechidiki akange akatakura mureza weZimbabwe pachiitiko ichi anoti danda chena uyo anodzidza kuSt George's anoti chiitiko ichi chakamubata moyo sezvo akaona kukosha kwekumirira nyika yake pamberi penyika dzepasi rose dziri mumakwikwi aya. Mumwe musikana anodzidza kuHarare High School Tariro Muzowaka anokurudzira vechidiki kuti varambe vakashinga kunyangwe zvinhu zvakaoma sezvo iye akakwanisa kupinda mumakwikwi aya zvisinei nekuti anobva kupi.
Ndangotara kuti kugara mugeto asiradzo kuti haugoni zvakawanda ini ndotogara mugeto but I'm a programmer now.
Chikwata cheZimbabwe chakavaka robot richange richibatsira mukutsvaga nzira dzekuchenesa mvura yekunwa. Robot reZimbabwe rinozikanwa nezita rekuti
Zimwani. The president's car is called Zimwani. His son is also a Zimwani.
Nasi nemangwana chikwata cheZimbabwe chichange chiri mumakwikwi ekuona kuti michina yavakagadzira ingahwine here mukupera kwemakwikwi aya. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
munhau dzemitambo. Zvikwata zvenyika zvemutambo weragbi nenhabvu zviri kudzoka zviri maoko chete kubva mukushanya kwazvo kuNamibia mukupera kwesvondo. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
Zvikwata izvi zviri kudzoka zviri maoko chete mushure mekurohwa mumitambo yavo, kunyange hazvo vaive vasimuka muHarare vachivimbisa mafaro. Matebos ndiwo akatanga kurohwa apo vakadamburwa 31-26 nemugovera makwikwi e2017 Africa Gold Cup Group 1A, ayo ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda kuma2019 Rugby World Cup ayo achaitirwa kuJapan. Zvakamira zvakadai, mavanga ekurohwa kwemasebos asati adzima, Maurias akatevera izvi nekuisirwa pasi 1-0 nemaBrave Warriors mumutambo wavo wekutanga wemunzira yekuenda kuma2018 Africa Nations Championships. Asi Zimbabwe ichiri nemukana wekudzorera zvayakaitwa apo zvikwata zviviri izvi zviri kusangana zvekare muNational Sports Stadium Sondorino mumutambo ucharatidza chikwata chaenderera mberi nemakundano aya. Vanotevera mutambo uyu havasi kunyanyotya zvavo nezvakaitika musemunio mastadium nezuro. Mumwe wavo ari mutsigiri weCapes United vaInnocent Mtena, avo vanoti maWarriors achakunda mumutambo unotevera.
Tiri kurwadziwa zvedu bhati kuti Zimbabwe yari 1-0 bhati hatotokotarisawo pazvirimechi kuti chii togona kugoirowowo kana 2-1 saka 1-0 haio haizvi zvauti inoia kutyisa kozi vakazovo pamusha pedu tinovarowowo chii kana 2-1 tinoimba namhofuwo kuti.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vamakabhi Makamure vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekurohwa kwakaitwa maWarriors, asi vachiwedzera ivo kuti vane chivimbo chekuti chikwata chasande chidzambwa ichi chichakunda apo zvikwata izvi zviri kusangana zvekare.
Mwoyo wangu utorwadzikana zvisingamboita kuti timu yavanodyiwa si 1-0 rinani tinogona kuzodzorwa kunoku patimu painenge yadzokawo yauya kunoku. Vakomana ngavarambe vane pawa vadzokera kumashure painoya kunoku tinogona kuidya tinohwina tinozvidziva sapoti nesaisapo sapoti yakakwana.
maWarriors ari kutarisira kupa mufaro kuvateveri venhabvu sezvavakaita svondo rapera apo vakatora mukombe weCOSAFA Castle Cup mushure mekurova Mozambique, Seychelles, Swaziland, Lesotho pamwe neZambia. Pamusoro pezvo chikwata ichi hachisi kuda kuita maWarriors ekutanga kukundikana kuenda kumafinari eAfrica Nations Championships kubvira makundano aya akavambwa muna 2009. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvakabuda musarudzo yeby election yakaitwa kwaChiundura. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sarudzo yeChiundura by election yosimudza mutauro zvichitevera kuvhota kwevanhu vakawanda vanonzi vaishandisa zita rimwe chete. Madzimai ekumashanaland west owana cheuviri kuburikidza nekutengesa sadza nezvimwe zvekudya kuvatyairi vemarori anenge aenda nechibage kugrand marketing board iri kulions den. Zimbabwe inokundwa 1-0 nenamibia mumakwikwi eAfrica Nations Championship. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio7@voanews.com. anokuoneka ane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusemina Chris Gande.
So kuhisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 17 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Nina njengoba ubona wami futhi vele awukhethe lolu alithenzele lipho. Ngoyithethe nje yakona abantu abavotileyo le voter selection kweyo ngowethalenge.
Ivandla lezanu PF linqoba ukhetho lwe-by-election lokudinga usezamela iChiwundura idalele eParliamente.
Njengami lo chairman wami othi wangu-Jason bathi thina sanjoin chief flag yabo. So abantu bezanu PF ngabe sibona bakhuluma bakuthandayo phezu kwethu. Omunye angathi sizalibamba 2018, omunye athi hhayi sizakhawula 2018.
Abivandla le-MDCT ekuwadzana East bathi sebedlela evalweni ngoba besethuselwa ngabezanu PF abathi bazobathathela amanyathelo alukhuni kukhetho luka 2018 lungedlula. Abasakhulayo beZimbabwe banqoba kumdlalo wabo wakuqala kumncintiswano wokuthuthukisa imisebenzi yescience we-First Global Challenge owenzelwa khonapha esigodlweni seMelika iWashington DC. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ivandla lezanu PF linqobe kukhetho lwe-by-election olwenzelwe eChiwundura ngempela sonto. Umnumzana Brown Ndlovu nguye osezamela lesigaba edalele eParliamente ngemva kokuthola amavoti adlula inkulungwane ezifika phose kuchumi i-9,426 kuthi obemele ibandla le-NCA umnumzana Brighton Mutswidi wathola amavoti angamakhulu amane i-445 esigabeni esilama abalelungelo lokuvota abazinkulungwane ezingamachumi amane lantathu i-43,000. Kodwa inhlanganiso ezikhangela ngokuqutshwa kokhetho olubalulekileyo zibe lensolo ngendlela ukhetho oluqutshwe ngayo olubalisa ugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota i-voters roll. Enye yalezinhlanganiso iZimbabwe Election Support Network kumbe ZESN ithi kusetshenziswe ingwalo ezimbili zamagama abavoti njalo kukhanya abantu bebengaphiwanga imfundiso ngalolu khetho. I-ZESN ithi njalo bekulamagama amaningi afanayo kwehlukana nje inombolo zesithupha okudida ingqondo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi impela kuningi okumele kulungisiswe kungakaqutshwa ukhetho lomnyaka ozayo.
Ya vele phela kuyazitshengisela nje ukuthi ngamanje walela ngoba ukhetho vele olufika umnyaka sizaphela sesiqondane lama parliamentary elections awitsho lutho. Okwesibili ukuthi amaqembu azwayo esibili o-MDC bonke bebengekho labo babambo labo bani. So kuyafana nje lokuthi i-Highlanders bedlala nje lama-boosters awungeke wesitshele lutho. Ungakhanginyanzela ithi ke futhi i-RC ibe le research itshengisela ukuthi i-voters roll yakhona vele ibhilile. I-voters roll kamudele vele kayisebenzi lutho kulamuntu abaningi abalikhulu abavele babhalisa ngobutshoni. So mina njengoba ubona wami futhi vele ukhetho lolu alisitshengiseli lutho. Ngoyi-percentage yakhona abantu abavotileyo le voters selection kweyo ngokwesiphaleni nje.
Kungaba kuyisifundo bani esisithola kukhetho lolu nxa sikhangela oluzayo lomnyakoza?
Right, ukuze kuhle kule nkulumo eziningi eziqondane le-BVR ezinye zikhuthamfundo engangikhona emhlanganweni last week wesithi bona i-BVR kukanya tipu zili ya suu zienza kwenye uke abanye watu kona uke tuluza kwa mwongo February mwote wanyo February Auguste mpela yo mfoto kuti I voters roll e kona le endala ega mudeli gailsoze isinige ama results angela nkulumo so kufanele ukuthi nxa kungela isifundo sakho nabalelele umoke ntshakela yabo labo kusinyule kathi nxa kungela voters roll entsha eBVR so kutshengisela ukuthi abafanelanga bavume ukuthi kube lokhetho ngoba kuthi asiphendusele emuva sipile futhi ku-2013 kube le nkulumo okwakhathesi vele thina amazimbabweni sesizibhekele ukuthi nxa abantu bezanu pf bengaqila asihlangene esitradini sesingene egangeni
alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le-studio 7 eseHarare. Abebandla le-MDCT ekuwadzana eHarare bathi sebedlela evalweni ngoba besethuselwa ngabezanu PF abathi bazobathathela amanyathelo alukhuni kukhetho ukhetho luka 2018 lungedlula. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Lokho kuphuma emhlanganweni wabalandeli be-MDCT ekuwadzana East. Lommeli wabo edalele ePhalamende umnumzana Nelson Chamisa obezokwethula isimo sokwenzakala esigabeni sakhe. UChamisa utshelele umhlangano ukuba okufunwa ngabezanu PF yikuba abuyiselwe amandla wokukhetha uChief Justice kumongameli Robert Mugabe.
Constitution yenyika ayisinzimbe inongovunwa wabawadira.
Isisekelo sombuso kasifani nemve. Umuntu ayephule lapho athanda khona. Kayisinto yokwenza intando yakhe umuntu. Kumele sihlonitshwe ngumuntu wonke. Umongameli welizwe ngakho phezu komthetho, ungaphansi kwawo.
Inkokheli ye-MDCT ebisemhlanganweni lo ithethele lithuba ukusola isehlakalo sokutshiswa kwemota yebandla leli ngeviki ephelileyo ngabacatshangelwa ukuba ngabezanu PF. Umgcini sikhwama wohlangothi lwabontanga ekuwadzana East unkosazana Maid Masuku upha umbono wakhe phezu kwalesi sehlakalo.
Thina kusiphatha kabuhlungu imota le eyatshiswayo ngeyethu thina ama-youth. So besicela ukuthi abomthetho badinga ukuthi ngubani ngoba ukuthi ngithi ngubani angikwazi ngoba kwenzekala ebusuku sasisezindlini kodwa sibuhlungu ngemota yethu eyatshiswayo.
Uma sukuthi kunjena lenye inkokheli yabontanga behlezi besethuselwa kokuphela ngabanye babo abezanu PF bebathembisa ukuba bazobathwalisa amagabha avuzayo ukhetho luka 2018 selwedlule.
Njengami lo chairman wami othiwa nguJason bathi thina santshontshi flag yabo. So abantu bezanu PF nxa besibona bakhuluma bakuthandayo phezu kwethu. Omunye angathi sizalibamba 2018, omunye athi hali zakhawula 2018. So thina kasikhululekanga ukuhamba kulowo musa. Sahamba e-court yafika indaba yangikhona yathiwa khona zenini oligcweleyo kodwa besihlukulusa.
Ibikwa seyavuselelwa leyo ndawo eyayisetshenziswa ukuhlukumeza abalandeli bamabandla aphikisayo. Abadala abaziwayo ukuba bengabalandeli bala mabandla bethathwa emadabukakusa besiwa kuleyo ndawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abasakhulayo beZimbabwe abaphatheke umncintiswano wokuthuthukisa imisebenzi yesayensi we-First Global Challenge oqhutshelwa ngapha esigodlweni seMelika eWashington DC banqobile kuhlandla lakuqala lamuhla. Abasakhulayo laba ngabantwana besikolo abayisithiyagalombili abavela izikolo ezijiyeneyo zesecondary njalo bebencintisana lelizwe leSlovenia leleSaint Kitts and Nevis betshengisa ubungcwethi babo ekuhlambululeni amanzi. Balerobhothi abalilungisileyo elikhangelane lo msebenzi lo. Abasakhulayo laba babuye ngapha phansi kohlelo lwe-Science, Technology, Engineering and Mathematics kumbe i-STEM ngamafitshane. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomkhokheli wabantwana laba unkosazana Aritha Mare.
vachangobva mukutamba mechavo yekutanga ndiri kufara
masandaqeda kudlala umdlalo wavo wakuqala njalo siyajabula kakhulu ngoba batshengise ubutshantsho babo obekukhangelelwe kulo mdlalo ukuthi bathathe amabhola amela amanzi ahlanzekileyo bayewafaka lapho amele abe khona konke lokuthi irobhothi lenelise ukuma lodwa konke lokhu bakwenelisile sijabulile kakhulu
silomunye
njalo mdlalo ngo-1:34 p.m. nomunye oka-4:36 p.m. ilanga selisiyatshona lesi yisikhathi sakhonapha emelika
alo-ke ngukhosazana Aretha Mare ukhokhela abantwana besikolo bezimbabwe abaphatheke umncintiswano we-First Global Challenge ovulwe izolo ngapha emelika abasakhulayo emabandleni aphikisayo bathi sebediniwe ngabantu abavumbuluka sekuyiwa kukhetho bencintisa isikhundla sikamongameli ngaphansi kwamabandla aphikisayo okuphetha sekuphazamisa impumela yokhetho njalo kusenza umongameli Robert Mugabe weZANU-PF abuyele embusweni sikhathi sonke okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare
United
we conquer
abasakhulayo bathi bathethe leli nyathelo ukwenqabela iphutha elenzakala ngo-2008 lapho kwaba lokudonselana kwamavoti phakathi kwababencintisana lomongameli Robert Mugabe kwamsiza ukubuyela esikhundleni lokhu kuphume kuphawulwa okusemthethweni umkhankaso wokudinga ozancintisa emela amabandla aphikisayo owe-hashtag no vote splitting campaign phansi kwenhlanganiso ye-United Citizens Alliance UCA emkhosini owenzelwe eCourtney Hotel eHarare omunye wabasakhulayo laba kungunkosazana Thabisile Ncube osebenza labe Concerned Citizens Board Network of Zimbabwe laba mabandla ezombusazwe aphikisayo
silamaqembu amaningi amanye akhona pho ungudalwa nje from Norway and abanye amakhona nje ukuza kwabo njengama-opposition parties baya bengezi ngeqiniso baya besiza nje ukuthi bezobangela ingxabano ebantwini beconfuse abantu
unkosazana Leah Nyalai Mthandwa nguye unobhala jikelele ebandleni le-Freedom Front enguye njalo umgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazane kilo
mina lo muntu ezafaka kubalot paper umuntu esiyavotela sonkeni sibani akulo ukuthi kulozibani bekuzibani akuyenzi nakufuthi ukuthi sinje ngathesi khanyela kulama-political parties afika 27 ibalot paper lakhona labe lingakanani nabantu abayi-27 so we found it necessary ukuthi sidinga umuntu oyi-1 ozahamba ayemela i-coalition yonke ukuthi savote okwenzakala ngo-2008
bathi bafisa okhethwayo ukuncintisa emela umanyano wamabandla aphikisayo kube ngosesemutsha
and umongameli wakhona ufanele abe ele background
abasakhulayo laba bathi yikhona bezabhoda ilizwe lonke ukhankasela ukusekelwa kozancintisa emele amabandla wonke aphikisayo hathi lokho obekusenzakala kusikhathi esedlule bethi ngoba kuyikho okwenze ilizwe libe lokhe libhoda kungayiwa ndawo uZulu eqhubeka ebhekana le nkinga ezifanayo sikhathi sonke ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama
singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele-Somalia ebeselile nsuku ezingama-23 lingelabulembu be-intanethi selilabo kulamasotsha angama-34 akwele Cameroon asenyamalele elwandle ngemva kokugenquka komkhumbi akade bekuwo emkhunjini lo lebhakasi peninsula kwezempilakahle izinga lokuthola usizo lokwelatshwa lezinye indingeko ezehlukeneyo esibhedlela sempilo Central Hospital seliye lehla kakhulu njalo abantu bathi uhulumende kangenele alungise inkinga ezibhekane lezisebenzi kunye lezigulane esibhedlela lesi unompumelelo moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
abadinga impilo esibhedlela sempilo Central Hospital sekulizaba ngoba izigulane eziningi ziyakhonona ngesiphatho abasitholayo kusukela ekuhlanzekeni kusiya ekwelatshweni la kwababhubhela khona. Izigulane labaphelekezeli balinda amahola amade kundwendwe zesibhedlela ngoba imitshina yamakhompyutha eminye ayisebenzi ukuthi esebenzayo ayilabasebenzi. Umnumzana Charles Thomas obezolanda isidumbu sesihlobo sakhe uthi isidensi esilezisebenzi zempilo sidinga ukuba uhulumende angenele ngoba indwendwe zinde njalo azihambi.
Ngiyacela zonke izibhatamandla izinkokheli zikahulumende esazikhetha ukuthi zibe zinkokheli zethu kusukisela layo umongameli welizwe labo abasekeli bakhe beke bezolayina empilo begqoke idisguise bakubone ukuthi abantu baphathwa njani. Bengezwa ngabantu sina sifuna bazibonele njengoba beziyizisebenzi.
Angeke siphile ngempilo enje ngoba isibhedlela ngesinye. Lesisifiso sokuthi ngoba nje wasifike ngo-9 lapha besithi sisaphuma before 10 ukuthi ngase siqedile sadinga imali esikupha.
Umnumzana George Muzamba uthi uhlupho olusempilo Central Hospital yikusilela kwesiphangiphangi sokusiza abantu abaze esibhedlela kunye lobugwelegwele.
Isiphangiphangi sekuncediswa. Akusela siphangiphangi lesana ukuthi umuntu angabona abantu eyokuthi sekule ethiwa yi-procedure. Manje ukuthi hlalani la, computers are down, this and that. Lokho siyakubona sibili ukuthi i-computer, of course, to make a long story short, ngibona ukuthi every responsible citizen of Zimbabwe usephakathi kwaleyi nto ukuthi.
Unkosikazi Mary Maseko uthi isikhathi asebesihlale ekuthatheni isidumbu sesiside njalo kumele baye nakwezinye indwendwe zokuthatha imali ethi kulezi insuku kuyaqanda omongikazi bazihlalela kumahitha kuba nzima ukusukuma.
Siyangamakota past 9 ekuseni sizozama ukuthi sikilisidumbu but isikhathi sesihlale lapha sesiside kakhulu. Ongawukuthi nqa ukuthi uyabe umuntu osesizini udakukele ulahlekile uyafisa ukuthi ngawe uyancedisa masinyane uyehlanganisa okunye uyalengisuka imali yahlupha kwabe uyabuzama ukuthi uclear ngabe ugijima emabhenki uyezama ukuthi uhlanganisa izimali ukuthi umsebenzi uyenzuphi but konke khona okawuhlangani lakho uyathi ufika lapha ezinesikhathi uyathi ungena unenisaphuma uthi uzama umchazisela uhlupho lakhe ethi ngiyavuya kathesi uyagodola baba befaka amahita ngaphansi kwamatafula akulalutho uyabe lwenza iproblemu yakho omchazisela yona akayizwisisi vele njalo kafuni ukuyizwisa ngoba kafuni kusuka kwangaphani okulesikhudumezi khona.
Umnumzana Balindi Mpofu uthe ukutholiswa impilo empilo Central Hospital akuhlelekanga ngoba loba umuntu engene engozini yemota evuza igazi bayathatha isikhathi ukuthi bakwelaphe sekugijinyiswa imali kule mpilo yabantu.
Nxa ungumuntu sinye isikhathi nanzelela omunye umuntu ukuthi usehlupheni njalo ulesikhathi sokuthi asebenze with time.
Udokotela Solwayo Ngwenya u-clinical specialist wempilo Central Hospital uthe indwendwe azisoke zaswelakala esibhedlela njalo ukufa kwemitshina yamakhompyutha kuyafana lokuhamba kwamandla kagetsi.
Ikhona nje ukuthi amala endlela khona akulani emangalisayo. So kuyafana lokuthi wena amagetsi engahambi emzini wakho anti ezinye izinto ziyathula kodwa amagetsi engabuya kusebenza. Yikho-ke amakhompyutha yinto ezilabo-technicalities. Ziyakwanisa ukuthi lazo zike zithule mbijana ziphinde zivuswe njalo akusatsho ukuthi khona kuthiwa isibhedlela kasela amakhompyutha.
Isibhedlela sempilo Central Hospital savulwa ngoNcwabakazi 1958 ezinye izindlu zakhona sezidingwa ukwakhiwa kutsha kunye leminye imitshina njalo lezisebenzi zesibhedlela zikhombisa ukudinwa emsebenzini njengokuguga kwesibhedlela ngoba bahola nzima lesiphatho sikamqhathi sibatshiya bengelathando lomsebenzi. Ngimele iStudio 7 yobulawayo empilo Central Hospital ngingunompumelelo Moyo.
Izakhamizi zeDethe esigabeni seMathebelele North aduzele Wange National Park zithi zithole nzima ngengwe esibulele izifuyo. Izakhamizi zalumango zithi zithole nzima ngenyamazana zendle ezibalisa izilwane, indlovu, lengwe eseziqale ukukhathaza kathesi. Sixoxe lesinye sezakhamuzi umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Into engakutshela wona ngokuthi lokho sithwele nzima le nyamazana zeganga ikuluma kanje, so kule ingwe isehluphile siyidlile imbuzi ezikwana 6 esigabeni esihlala kiso lapha eDethe lapha eMagodi la, but siyahlukuluzeka kakhulu ngenxa yokuthi nxa sitshela abantu abakhangela inyamazana zeganga lezi kukhanya abasithathi serious.
Nxa usithi zihluphile kuyini okwenzakalayo kahle kahle?
Ilume imbuzi ingwe leyi duzane letara laphana eMagoli nxa usulanda iDethe ungakafiki egridini leli nxa suzafike eDethe. I think imbuzi ezikwana ezilinywe kathesi zifika kuma 5 and iphose yalumu omunye umama obusuku ezama ukuyovala igedi lazi waphongukuzwa siyitshinga khonaphana wathi selayithilayithi wawuthola ha ingwe izihlalele khonapho lapho yayike yabamba khona imbuzi. Obusuku obudlulele obubili lou iyebamba imbuzi kamakhelwane but ayisakwanisanga ukuthi idonse iyodlela egangeni.
Zona ke ezinye inyamazane ezifana lezilwane esiza ukuthi bezilithwalise nzima, zona ke lezi nsuku kuhamba njani?
Izilwane ngemuva kokutshaya leziyana lembobhe ezimbili leziyana ezibili leziyana kuyakhanya ukuthi ke yadlula enye yangkhona eyinduna eyabe ke yadlula ezibayeni khonaphana leganga lapho kuhamba khona abantwana nxa besiye esikolo besiye eDethe abavele eMagoli ngapha, but at least indaba yezilwane at least ingcono. Indaba esihluphile ingwe leyi sesithwelisa amagaba avuzayo ukuthi yenze ukunda izifuyo ezibayeni.
Alo-ke umnumzana Stanley Torima isakhamuzi seDethe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eDethe. Kulabo somabhizimusi edolobheni le-Plumtree abalahlekelwe impahla engena kuzigidi lezigidi zamadola izolo ngemva kokuqhamuka kwemlilo otshise izitolo zabo ezinini complex. Okudanise osomabhizimusi lezakhamizi ukuthi umlilo lo uthe waze wazicitshela umanisipala engathumelanga imota ezicitsha umlilo ezefire brigade ngoba isithi imota yakhona abalayo ifile. Imfanekiso ethethwe ngababone umlilo lo iveza inqwabanqwaba zemali ezijileyo. Indawo ezijileyo zigoqela ibhizimusi eboleka abantu imali kanye lesitolo esithengisa insimbi zemota ese-Same Time Motors. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo mnini ibhizimusi uMbusi Mpofu yena othi ulahlekelwe impahla edlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu $150,000.
Angikwazi kahle kade lamuntu kuhambe njani, kodwa ke kuqale emuva kwe-building le kade sikuyo yikho la kubonakale khona intuthu iphuma phezulu kwe-roofing ngoba eshopu yami mina lo kade phakathi umfana wami kade thengisa phakathi kade ngaboni ukuthi kuyatsha. Abantu abaphande yibo kade bebona ukuthi kuyatsha. Kuqaleke erumini elilodwa base behamba besiyaphula-ke phakathi kulelo room bathe bephula phakathi-ke bathola ukuthi sokulentuthu akusangeneke erumini bagijima-ke baye e-city council. Yikho kuqala komlilo uqale ngaleyo ndlela.
Kweyakho ishopu kube lo monakalo onganani?
Eshopu yami kube lo monakalo ongayenza laphana ku-$150,000-$160,000.
Kuyini okuthileyo?
Okuthileyo ukuthi ama-spares ami wonke ama-spares ikadeta order kuthile roughly konke kwatsha lama-video cameras ami bengumuntu oyenza ngeza ama-videos ukushuta ama-weddings kwatsha ama-cameras ami wonke lama studio lights yonke izinto kade ngisebenzisa lapha nithile yonke
ngumonakalo omkhulu lo babu Mpofu silo sizi ngalokho manje ubule insurance yini
kade ngingalayo insurance ngoba ukuba le insurance kunzima kakhulu kulele lakithi kunzima kakhulu ngoba singabantu abamnyama amabhizinesi siyabe sincenga akulula uyenza uncenga so bengingalayo insurance bengingakafikelelipingelele lapho ukuthi ngaba le insurance kodwa kade sengidenga isitendi sami se-business ukuthi ngingaziyakhele yami ibhizinesi insurance kade ngingalayo
ikhansili iyona ithini sizwa kuthiwa le mota ye-fire brigade iphuzile ukubuya
kati ngekho sibili kati fona imota ma ngisizwa laphana kuthiwe iyolungiswa iye kusevisi so imota kati ngekho
lo ke ngumnumzana Mbusi Mpofu umninimuzi we-Same Time Motors engenye yamabhizimusi athe yaba ngumlotha ePlumtree izolo. Akuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa beFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lamhlanje siqhubeka ngodaba lobukhosi bamaNdebele. Lapha-ke sizwa-ke umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo ozalwa endlini yesikhosini ephikisana kungxoxompikisano lomnumzana lembono kamnumzana David Mhabinyana Ngwenya inyanga.
Umntwana onguye ofanele ukuthi abambe ubukhosi bamaNdebele kusukela ngalesi sikhathi kuzafanele aphume endlini yalobhengula endlini kaNyamande ngoba uNyamande nguye lapha intonga yobukhosi bamaNdebele esele khona ngakho yilo ibanga esikulo khathesi.
Ye ngamafushane-ke ungathini ngomnumzana Raphael Stand Khumalo?
Bakuningi abazitsha izibongo bezisusa ezibongweni zabo lapho abakhulele khona bezenza okufumana abanye babeliqiniso abanye kungasiqiniso asikwazi mina ngingukhumalo ozalwa endlini yalobhengula angingeke ngikhulumele indlu kahlangabeza ukuthi nguye yini wakokhumalo loba hayi
akutsho-ke baba Ngwenya ukuthi likuthethe ngapho ukuthi lidingeke lo oseyaba inkosi.
Inkosi kayidingwa iyamila phakathi kwabantu yikho usemilile uRaphael ake mbuyele emuva kancane ngithi mina ulobhengula uyaziwa na lapha lele khona ulobhengula wabuyiswa na konke lezo zinto yizo izinto ezenza ukuthi kungabi lula ukuthi ulobhengula indlu yakhe ivuke now uRaphael usemilile emila endlini kahlangabeza owabulawa ngulobhengula embulalela lubonobo bukhosi yikho ngale ndlela simlandela ngoba sibona ukuthi nguyo qotho. Mina-ke ngiqalise into yamakhumalo ngifakwa nguChief Gareth Masuku ngo-1976 yikho I am the longest survivor entweni yonale yamakhumalo lokonke lokhu abakwenzayo iminyaka yonke le bebengaphi inkosi esiyifunayo inkosi ezaba le-kingdom hatshi inkosi ezaba yifanika lo yikho ngaleyo ndlela inkosi uRaphael iyinkosi yakomthwakazi
izinyanga zilomlando wazo ezigqondana lazo azingeni endlini yobukhosi zibe sezidunga endlini yobukhosi wena uyinyanga enkulu njalo ehloniphekayo njalo kuhle ukuthi uhlonipheke ngobunyanga hatshi ngokuthi udunge indlu yobukhosi.
Lo-ke ngumnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo owendlini yenkosi yamaNdebele obexoxa lomnumzana David Mhabinyana Ngwenya. Iqembu lebhola lokuhaqa elabadlali abaleminyaka engaphansi kwamachumi amabili lanye lidlale okubukekayo emncintisweni wenkezo yomhlaba odlalelwa esigodlweni seBotswana iGaborone lapho liqede lingelesitshiyagalombili phakathi kwamaqembu amachumi lamabili. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMathini Ngwenya usiphalo ludaba iseGaborone.
Iqembu leZimbabwe liqale ngolahlekelwa imidlalo yalo emibili
lidlala lele Australia kanye le South Africa. Kodwa ladlala kuhle emibili elandelayo noma nje lehluleka ukungena kumaqembu ayishiyaga lombili angaphezulu. IZimbabwe iqede ngomdlalo leBotswana ngomgqibelo kudinga iqembu elingacina limi kuhlandla lesishiyaga lombili kumbe elechumi. IZimbabwe inqobe ngemklomelo A56 kule 41 eBotswana akuthabise umqeqetshi waleli qembu unkosazana Rupafatso Mutsauki.
So excited, you know, so happy. Everyone else is happy.
Busijabulisile abanye abadlali esibabone lapha bazangena kuqembu labadala elesenior team ngendlela abadlale ngayo.
Iqembu
asiyabonga Martini selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje igama ngupriest Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.